Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tikipeta nyura tiri mu Washington DC. Ningali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri gunyana 22, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti hurumende isimbise dzidziso muvanhu senzira yekuti vanhu vasavarairwe munguva ino yeCOVID-19.
Vapuwa makore mana nobva vazodzikirwa gore nehafu mukasanwe dzisedi. Saa uchininzi ndo ya wari kuzoseva iwe 30 months.
Vaimbo wegurukota reMidlands vaJackson Machaya vanokandwa mujeri kwemakore mana. Varayiridzi voramba vakatsika madziro vachiti havasi kuenda kuzvikoro pazvinovhurwa svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti bazi rezveutano risimbise urongwa hwekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kuburikidza nekuwedzera dzidziso muvanhu senzira yekuti vanhu vasavarairwe vofunga kuti chirwere chakwanisa kusungwa mbira dzakondo. Izvi zvinotevera kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi pamwe nekufa nacho mumazuva adarika. Izvi zvinonzi nenyanzvi idzi zvinogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuvhenekwa kwevanhu vashoma pazuva uyewo kusangana nenzvimbo dzinganzi ndidzo dzine madzinde echirwere ichi mashoma. Izvi zvinotevera kuwanikwa nezuro kwevanhu 23 kana kuti 23 vaine chirwere ichi pavanhu 263 kana kuti 263 vakavhenekwa nyika yose. Bazi rezveutano rakati huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nevatanhatu kana kuti 7706. Munhu mumwe chete ndiye akafa nezuro. Izvo zvakasiya huwandu hwevanhu vafa necovid-19 hwasvika pamazana 226 kana kuti 226. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ane 47 kana kuti 5948 kuchiti vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana 532 kana kuti 1532. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University Dr. Mithu Minyashanu vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vachipfeka mamask, kugeza maoko pamwe nekusiya mukaha pakati pavo sezvo chirwere ichi chiri kutowedzera mune dzimwe nyika. Ngatinguve vachitsanangura.
Kutestwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe kuri kutaridza umboo hwekuti vanhu vari kufa pamwe chete nevari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 vari kudzikira. Asi umbowo huri kutaridza pasi rino rese munyika dzakasiyana siyana hausi kukonfirma zviri kuitika muZimbabwe sezvinhu zviri kuitika kunyika dzakawanda. Tinoziva isusu kuti nyika dzakawanda iye zvino dziri kuwana vanhu vakawanda vane chirwere cheCOVID-19 uyezve vanhu vari kufa. Saka pane iye yavari kufungidzira kuti ingange ichiitika inonzi second spike yekuti chirwere cheCOVID-19 chiri kugadzirira kudzoka. Saka naizvozvo Zimbabwe haifani kunge ichifunga kuti no takurira chirwere ichi. Tinozivawo futi zvakare kuti utano hwedu muZimbabwe hauna kusimba zvikuru sei pasurveillance system yavo nokuti mukatesto vanhu vashoma muchawana vanhu vashoma mukakavho area diki muchawanawo vanhu vashoma vanenge vachirwara nechirwere ichi nevachafa nechirwere ichi
tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu huri kuuziviswa hwevanhu vanenge vawanikwa vaine COVID-19 hunenge huri hushoma hazvisizvozve zvinozoita kuti vanhu vasununguke vasatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19
ichokwadi vakandimire zvinhu zviri kubudiswa nehurumende pamusoro pematest nevanhu vakashayika mumashure mekunge vatapukirwa nechirwere checovid-19 zvinokwanisa kuti zviite kuti vanhu vafunge kuti chirwere ichi chakuenda kumagumo naizvozvo vacharega kufamba nemamaski naizvozvo vachatanga kuungana naizvozvo vachatanga kusageza maoko avo kunge vabva muruzhinji zvinhu izvi zvatinozoita ndezvekuti tinozozviona kuti zvatotibata mumashure mekunge vanhu vakawanda vafa saka chinofanira kunge chichiitwa nehurumende ndeyekuti ngairambe ichitaurira vanhu chokwadi kuti chirwere checovid-19 chiri kukwirira chiri kubata vanhu vakawanda munyika kwete muzimbabwe chete asi munyika dzakawanda dzese tinoziva chinoita kuti muzimbabwe chirwere ichi chinge chiriita sechinenge chinenge chichipera nekuti hatina capacity for testing iyo inofanira kunge ichititwawo maresults ari high saka imi mukaitawo zvishoma muchawana zvishoma chinoda kuti chisungirwe vanhu ndechekuti vasakanganwa kuti chirwere checovid-19 chiriko uyezve vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi
vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7 zvichakadaro uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hunonzi neJohns Hopkins University yemuAmerica hwadarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe nezviuru mazana matatu kana kuti 31.3 miriyoni zvinonziwo vanhu vafa vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvishanu zvine mazana mashanu kana kuti 965,500 America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvisere kana kuti 6.8 miriyoni kuchiti vafa vachida kusvika mazana maviri ezviuru kana kuti vave kuda kusvika 200,000 vaimbo vegurukota redunhu remidlands vajohnson machaya vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana asi mwedzi gumi nemisere ichasendekwa parutivi kana vakasapara mhosva imwe chete mukati memakore maviri kudzanai musengi anotipa nyaya inotevera
mutongi wedare muzvare Charity Maposa vapa mutongo uyu mushure mekunge vawana vamachaya navachisainirwa chibururu vaine mhosva yekushandisa mahofisi avo zvisiri izvo vachinzi vakashanda pamwe chete kuti vape zvisiri pamutemo nzvimbo dzekuvakira dzimba dzinosvika chiuru dziri mugokwe kune imwe kambani inonzi Striations World Marketing Property Developers vachibururu ndiprovincial planning officer wedunhu remidlands uye vanonzi vakashanda navamachaya mukupara mhosva iyi mugore ra2013 vaviri ava vaive varamba mhosva yavaipomerwa asi mutongi wedare akavawana vaine mhosva mushure mekutongwa kwenyaya iyi zvizere muzvare Maposa vati kunyange hazvo vaviri ava vakapa zvichemo zvinosanganisira kuti vakashandira hurumende kwenguva yakareba uye vave vanhu vakura vaine zvirwere zveshuga nehigh blood pressure mhosva yavakabatwa nayo yakakura zvikuru zvekuti mutongo wakafanira ndewekuti vagare mujeri vati nyaya yehuori inyaya iri kutsviriridza zvikuru munyika uye veruzhinji havachina chivimbo kuti matare ari kubata nyaya iyi nemazvo vachiti zvakakosha kuti matare aratidze pachena chiro yehurumende yekuti huori hahudikane zvachose imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitanda vakazvimirira vabatla tambo vati vanobvumirana nemaonero ekuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vachigara vachitaura kuti hurumende yavo haidi zveuori zviri kuitwa pakuhurwisa hazvina kukwana vati veruzhinji vanoona sekuti kusungwa kwevamwe vakuru vakuru vasungwa kusvika pari zvino nenyaya yehuori kuitira kuti pangonzi pane zviri kuitwa sezvo vakawanda vacho vachizoregedzwa kwetare waviri awa wa Alex Mchade Hama wa Ozo Studio 7 kutiwazi sadari kutiwacha pikisa kuwani kwa waine mwosa kwa wa machaya na wajibururu wachituo wachata chikumiro chekuti waviri awa wabumizo kubadara mareji batiso panguwa ikupikisa mtongo uyu
wapuwa makure mana nuva wazo visirwa gore ni hafu kwa karimu zisteti saa wiki minzi ndo ya wargu zoseva yoye 30 months iyo wana kuzikana na zikutu wane mosha wana kuzikana za karimu mtongo wa piwa saka wandi kini nini jinde kudari gure high court kundu kuila ikoko kiti mtongi atunga nyayi ana utunga zakanaka saka nyayi ngayi ungurwe za kare
mchuchisi wenya ii wagaru zozi ya duma wange waita chikumbiro chikuti dare letari kutuwa machaya na wajibururu wabadare marino suka zurumaza na mapumba mwema dore kwa Amerika kana kuti $900,000 kana kuti na RTGS anoendera na nemari ii asi muzvare maposa varamba chikumbiro ichi vachita zvina kubudiswa zvizere mudare kuti hurumende yaive yarasikirwa nemari yakawanda zvakadai ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini kudzana Musengi.
Mashoko atichangotambira anoti mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emaRTGS kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vasikala ava vanova zvakare mumiriri wezengeza West National Assembly vakasungwa musi wa21 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira. Nyange hazvo hurumende iri kuti gadziriro yekuvhura zvikoro svondo rinouya iri kufamba zvakanaka. Masangano ose anomirira varayiridzi munyika anoti varayiridzi havakwanisi kuenda kubasa svondo rinouya nekuti mari dzavo dzemihoro ishoma zvikuru. Godwin Manguja anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vamiriri vemasangano ose mapfumbamwe anomirira varayiridzi munyika vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemihoro yavo pamwe nemashandiro avo. Vataura vakamirira masangano ose anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ZIMTA, Zimbabwe Rural Teachers Union, neZimbabwe National Teachers Union. Vala Disto Suzunde vati varayiridzi havakwanisi kuenda kubasa kana hurumende ikasavatambirisa $550,000 emadhora ekuAmerica vachiti iyi ndiyo mari inoita kuti murayiridzi akwanise kurarama nemhuri yake. Munyori mukuru weATUZ Robson Chere vati nekuda kwaizvozvo havakwanisi kuenda kubasa kudzamara vapiwa mari dzavari kuda.
Tiyabuda tine chishungo chimwe chete kuti hurumende ikasadzorera mari yaipiwa vashandi panguva yanga na 2018 iri $900. Tikuzodzokera kumabasa nekuti vanhu vari incapacitated kunge vachidzokera kumabasa nekuti mihoro yavari kushanda yavari kupiwa haikwani.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaImmanuel Nyawo vati kubatana kwaita masangano ose anomirira varayiridzi munyika kunoratidza kuti varayiridzi vaomerwa.
Zvikoro zvikazovhurwa ndisatendewa ticha makamurayiridzi ari kutambira 3600 3800 mari iyoyo haikwanisi kuti murayiridzi agone kubhajeta mari yechikafu mari yekufambisa nemari yeschool fees. Saka hakusi kuramba kuenda kubasa kuri kuitwa nevarayiridzi asi nyaya yekuti havakwanisi kuenda kubasa nekuti muforo wacho haukwani.
Masangano aya arambawo kuti ari kushanda nehurumende uye kuti pane $560,000 emadhora akaitwa parutivi nehurumende ekutenga zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro vachiti zvikoro zvave kunzi zvizvitengere maPPEs aya
nekuti nezuro chaiyo ini ndakanzi pari kune chikoro chaitipuwa chakatitori nebhajeti akati purizenda vabereki vachipuwa bhajeti yekudzitenga nemasanitaiza nezvose zviya zvakanzipuwa neministiri ndakabvunza ndiri ndega ini ndikasimuka ndikati huri kupfupa bhajeti remasanitaiza nezvimwe zvose ko ministiri ichapureya pati ipi nekuti yakapuwa $600 million.
Munyori mukuru wePTUZ Raymond Majongwe vati umbo hwavainahwo hunoratidza kuti zvikoro zvizhinji munyika hazvina kugadzirira kuvhura svondo rinouya uye hapana chikonzero chekuti hurumende imhanye kuvhura zvikoro ichiisa upenyu hwevana nevarayiridzi munjodzi.
mapiti hako mvura haiko running water hakuna sipo chaiye kuti wana geze maoko hakuna zvikoro zviri broke my head macha hatorina mari yekumanaja zvikoro hakuna kana mari yekutenga mapiti mapero kuti hana kugezwa zvimwe zvikoro zvakanga zvema karenda nanaka zvazvasinigeta
varairidzi vari kudawo mari yekubatsirikana pakuzvidzivirira kubva kucovid 19 kwete vari kupiwa pari zvino madhora makuma nomwe nemashanu ekuamerica iyo isingatoreke kumabhanga mukuru werimwe remasangano anomirira masangano evabereki muzvikoro maschool development associations vabhani manokore vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaomera varayiridzi vanofara kuti hurumende yakati zvikoro zvivhurwe vamanokore vanoti zvichemo zvevarayiridzi zvinofanira kugadziriswa basa richifamba muzvikoro hurumende yakataura kuti zvikoro zvivhurwe kuvana vanonyora bvunzo dzegrade 7 form 4 neform 6 asi varayiridzi vanoti vana havana kudzidza kwenguva yakareba sezvo zvikoro zvakavharwa muna kurume nekuda kwecovid 19 hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepasi vakane matema sezvo ndovasiri kudayira nharembozha yavo asi yavagaroziva kuti vamatema vanogara vakataura kuti havataure nestudio 7 hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana sezvo vange vasiriwo kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Vagari vekumasvingo vanoti havasi kufara neurongwa hweguta ravo hwekuti vagoverwe mvura kaviri pasvondo vachiti izvi zvinoita kuti vagari vapinde munjodzi yekubatwa nezvirwere zvikuru panguva ino yekurwisana nechirwere checovid 19. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari vazhinji vanoti chirongwa ichi hachina kunaka nekuti vanoda mvura mazuva ose yekudzivirira kutapurirwa kwecovid 19 sezvo bazi rezveutano richikurudzira kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura ine sipo kuitira kuti vasabate chirwere ichi. Mumwe mugari wemumusha wemamucheke amai sungano zvarebwana sevanoti kambiro yaita chirongwa chekugovera mvura panguva yakaipa iyo inotodiwa kuti vagari vagare vane mvura mudzimba dzavo nguva dzose.
Dambudziko remvura isu ratotishungurudza. Pakaitwa water rationing yakatenderwa necity council asi water rationing yacho haina chairi kubatsira kuti mvura yacho haisi kuuya apa covid kuchibhorani kunenge kwakazara ende imwe nyaya ndeyekuti vanhu vanyangadzwa zvokuti izangovhera mamasi yacho kuchibhorani kwacho kunenge kusina saka mvura haisi kuuya isusu nhasi kuno tavane rava dengue yabuda zvishoma shoma zvokuti vanhu vangosadza bhaketi rimwe rimwe.
Kabo vamiriri vemasvingo munational assembly vajefferson chitando vanotiwo kanzuro inofanira kuisa mvura kwemaawa maviri pazuva kwete kuti mvura iwanikwe mazuva maviri pasvondo zvichireva kuti vanhu vange vasina mvura kwemazuva mashanu pasvondo rega rega.
Tachida kuti dai zvazvadzira kanzuro yedu yaiona kuti vanhu vawanise zvavo mvura choro maawa maviri pazuva rega rega. Izvi zvinobatsira kuti vanhu vakwanisa kuwana mvura ichakachena, mvura isina kuchengetwa pese pese, izvi mvura inogona kuva inenge yakachena inoita kuti vakwanise kuita basa.
Vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuro yemasvingo vaedward mukaratiwa vanoti dambudziko riri kuita kuti vagari vapedze mazuva vasina mvura muzimba riri kukonzerwa nemishina inopomba mvura kudhamu remutiriki iyo yakanga yakafa svondo rapfuura. Meya weguta remasvingo vakoreni maboke vanoti mvura iri kunetsa muchirimo nekuti kwari kupisa nekudaro mabasa ayo anowanda uye dhamu rine mvura shoma.
Tiri kuita dambudziko mazuva ano remvura. Nyaya zhinji ndeyekuti kana takutanga kupinda musama dhimandi yedu yemvura inobva yawandisa zvozokonzera nazvo zvichibatana nemishini yedu iyo isina kumira zvakanaka pakupamba mvura inodiwa nevagari tokwana. Asi zvakarezve pane tikuitazvo machallenges mamwe aripo kuti tikurekodha low voltage kana high voltage kuwata wekusuku saka yavhiri yedu hetu kuti vese savari kupindura zvakanaka vachigadzirisa matambudziko aripo iwawo senei pamwe chete nemapipe best ari kuita. Saka tinongo kumira kwavagari kuti mei kuda vhiki rimweri tichaedza kuti tigadzirise matambudziko achona ese kuti atidzokedzane paya patanga tiri.
Rama Boki vanoti, pombi dzavo dzinotonza mvura kuisa kuzimba, dzavadiki saka dziri kuremerwa nevanhu vakawandisa mudhorobha. Dhorobha rinokwanisa kupomba mvura inosvika makumi matatu emamegaliters pazuva, asi vanhu vanopfuura zviuru zana mudhorobha vanoda mamegaliters anosvika makumi mana nemasere. Kanzuro inoti haina mari inodiwa kuvandudza mishina yekupomba mvura kuita kuti vanhu vose vawane mvura inovakwanira. Mishina iyi inoda mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuamerica. Asi mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasuro United Railways and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vanoti kanzuro inofanira kuita danho rekuti dambudziko remvura ripere zvachose, nekuti kwava nemakore akawanda vachingochema pasina chinobuda.
Kwemvura mumasvingo yava nemakore akawanda ichiitika zvokuti isu zvikonzero zvose zvavari kupa izvi takanguri tazviwa taneta nazvo, takanguri tazama kutaurira navo tikanya iri nyaya yekapasiti yavasina yekudevawedzera kapasiti yekupomba mvura ikwane mudhorobha, asi zvinenge vasiri kuteerera zvinhu zvatiri kutaura sevagari.
Dunhu remasvingo pari zvino rine vanhu 223 vakabatwa nechirwere checovid-19 uye vanhu vaviri vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godwin Mutimba.
Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sudan yakatara mwedzi wagunyana senguva yekuparara zvakanyanya kweupfumi zvichitevera kudonha kweuremu hwemari yemunyika iyi nezvikamu 40 kubva muzana kana kuti 40% mukati memwedzi mumwe chete, uye kukwira kweinflation kusvika pazvikamu 156 nezvinomwe kubva muzana kana kuti 167%. Vari kufanobata matomo muSudan vari kutatarika kuti vagadzirise upfumi, izvo zvinova zvakabatsira kusimudzirwa kwekuratidzira kusafara neutongi hwevaimbo wemutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir. Kuparara kweupfumi pavhiringa zvikuru vanotenga nekutengesa pamusika wesajana unova mumwe yemisika mikuru muSudan. Mitemo yekuvharwa kweNew Zealand nepamusana pechirwere checovid-19 iri kunyevenuswa munyika iyi panguva iyo kutapuriranwa kwechirwere ichi kuri kudzikira. Pazvikamu zvese zvekunyevenutsa mitemo iyi, guta guru renyika iyi reAuckland nhasi raiswa muchikamu chekutanga, uye mangwana inenge yava muchikamu chepiri. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti hurumende iri kuita gudzira mukanwa pairi kuti musika wekutengesa mari wakaparurwa nereserve bank of Zimbabwe musi wa23/10 uri kushanda zvakanaka, zvekuti dhora renyika rave kusimba uye mitengo yezvinhu yave kudzikira. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanori nhengo yeZANUPF vanoti zviri pachena kuti musika wekutengeserana mari wakaparurwa neRBZ uri kushanda zvakanaka.
Zimbabwe dhora paparuro market volatility yacho yadzikira, mari yaane direction. Saka tinozvitarikura zvekuti option market yaakushanda nemazvo nekuti tirikuona rate racho rakastabilisa.
Vamponda vanoti RBZ inofanira kuita musika uyu zuva roga roga, uye kukurudzira vanhu kuti vaendese mari kumabhanga.
Zvinenge inofanira kuwedzera 2-3 pasvondo kusvikira zvauziswa everyday, zvinoreva zvokuti price yacho inostabilisa and supply yacho inenge yakuoneka kuti mari zvacho yave kunze iripo. Saka ndozvo zvimwe zvekuti zvinenge inofanira kubatsira maexporters akwanise kugenerate more foreign currency. Foreign currency ndiyo inozoya kuauction market.
Mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vanoti pachiri kuda nguva yekuona kuti mari yekuAmerica inodiwa nevemaindustry icharamba ichiwanika here pamusika uyu.
Kune mabhizinesi kunyanya aya ari papriority number 1 ndinofunga kuti zviri kubatsira, nokuti vari kuwana mari nemutengo iwoyo kuma80, nokuti pamusika mutema rete yacho inonzi iri kuma100 or above 100. Asi haasi munhu wese ari kuwana mari pamusika weauction yeRBZ. Kureva kuti kune vamwe vanhu vachiri kuwana mari kunze kweauction, zvichireva kuti parallel market inenge ichiripo, asi tiri kuona kuti haisisina kusimba kana kuti haicharamba ichisimuka.
nyanzvi nyanzvi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti musika uyu wabatsira
option iri nani zvakanyanya nekuti iri liberalization uye iri deregulation yemarket inobatsira pakuunzawo confidence muekonomy zvakakosha ndezvekuti pasave neinterference. Makaona zvakare kuti takambointroducea auction nguva yapfuura but takazoita kuti isashande zvakanaka yanga iri nyaya yeinterference especially pakudetermina exchange rate.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti hapana zviri kunyatsobuda zviri kuoneka pamusika uyu.
Tikaongorora kuti pamwedzi woga woga Zimbabwe inopedza mari inosvika $500 million ichitenga zvinhu kunze kwenyika. Mari iyoyi iri kubuda kumamarkets eZimbabwe kunyanya kublack market. Kuauction system svondo yoga yoga hurumende inokwanisa kupa mari inosvika $18 million US dollars, pamwe pacho $15 million. Saka zvese zviri kutaurwa navamangudya navamutori mumwe kuti auction system yabuda zvakanaka kunyeperana. Chimwe chiri kuratidza kukachamadza chekuti rate yacho yairamba yakamira pa82 against $1, asi market black market iri kuma 120. Saka zvinogona sei kuti svondo iyi rate iri pa83 svondo yakuteya yonzi yapa82 yonzi yagenya iyo mari isina kuwedzera mumaketi? Hakuna economics dzakadaro, hakuna. Rate inotogeina kana foreign currency yawanda munyika. Saka zvinoreva kuti pane manipulation iri kuitika. Saka inokwanisa kubudirira zvayo manipulation iyoyo nemasvondo mashoma, asi kwatinozoenda uko haukwanisi kuramba wakavhara mvura nemadhaka, inopamuka.
Kunyangwe pasina kuwirirana kuti musika uyu uri kushanda zvakanaka here kana kuti kwete, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzataura nestudio 7 dzose dziri kutenderana kuti chinodiwa nenyika kusimudzira mabasa ekugadzira zvinhu muZimbabwe zvichitengeswa kunze kuti nyika ikwanise kuona madhora ekuamerica anodiwa kusimudzira upfumi. Ndakamirira studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu chelet's talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kukwasai mose muri yose inoterera studio 7 toti makadii ndiamai muri vari kutaura kuno kuSouth Africa. Tinotenda zvikuru kwazvo pazuva ranhasi rino. Pachirwere checoronavhairasi chitiri kuona chiri kuita zviri nane. Vanhu vari kubatwa vari kuita vachiita vashoma, vari kupora vari kuwanda zvakanyanya. Saka kureva kuti zviri kufadza tichiona kudai, tinongoti dei Mwari vakaramba vachititungamira chasvika pakupera zvamuchose. Tichida kutendazve nepuresidendi wemuno muSouth Africa akadaidzira zvinhu zvizhinji zviri kusunungurwa, mabhodha ari kuzovhurwa kutanga musi wa 1 October. Zvinhu zvatinotenda izvozvozvo kuti ai Mwari vari kutiitira zvakanaka zvikuru. Tongotiwo dei neZimbabwe yaitawo saizvozvo, yaisunungurawo zvimwe zvinhu kuti vanhu vaone kubatsirika, nokuti shuwa vanhu vari kufa nezvara mukati meZimbabwe. Saka tinokumbirisawo kuti dei zvaitwa saizvozvo kuZimbabwe. Tichikurudzira kuti vanhu murambe muchigeza maoko, sanitizai, isai mamaski, nokuti chirwere hachisati chikapera. Vamwe vari kuti chirwere chapera, bodo hachisati chikapera chiriko. Ngatichengetei muri yose yeZimbabwe wose, tinongoti idei machengetwa munyasha dzaMwari. Tichitizve happy birthday mwedzi uno waSeptemba kuna Titi Mavhe. Amen.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti hurumende isimbise dzidziso muvanhu senzira yekuti Vanhu vasavarairwe munguva ine COVID-19. Vaimbo vegurukota reMidlands vaJason Machaya vanokandwa mujeri kwemakore mana. Varairidzi voramba vakatsika madziro vachiti havasi kuenda kuzvikoro pazvinovhurwa svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.